hazvisi zvinhu zvinganyanya kuti shamisa kuti zvasvika pakadai, nekuti maitiro anga achiita vatomana pabasa ravo reuprosecutor general anga asina kunyatsoti tsvikiti. Pane nyaya dzakati dziri mumapepa dzinotaurwa dzinoratidza kuti vatomana maitiro anga achiita basa anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndingangokupai nyaya nhatu. Yokutanga, pane nyaya yavakereke. Yechipiri inyaya yavanherera. Vanherera vanga vari vice chancellor yekuchino yuku. Vakabatwa nemhosva yeuori pavaishanda kuZupco. Vatomana vakanga vari witness, munhu vaipupurira vanherera munyaya iyoyo, asi vanherera vakabatwa nemhosva. Gore rana 2008 vatomana vakazoita attorney general. Vari attorney general vanherera vakaunza kesi yavo kuappeal. Vatomana ndokutarisa nyaya ndobva vati hapana, havachadi kudefenda. Zvino inonzi conflict of interest, uri kwese. Vatomana vangadai vakazvibvisa munyaya iyoyo vasina kunge vaiita. Zvakaradzwa kuti pane pakaitika kauri ipapo. Yechitatu inyaya yemwe chief anonzi vachiadzwa vakanga vabatwa vaine madiamonds, vaine ngoda, ndokusungwa senyaya yavo yakazopera. Vatomana vakazonyora tsamba kudare rehigh court kuna Justice Bere. Justice Bere vakapenga chaizvo kuti maitiro anga aitwa navatomana anga asina kuti tsvikiti.
Asi ivo vatomana vaendawo kudare repamusoro vachiti zviri kuitwa neJudiciary Service Commission kutyora bumbiro remitemo.
Handione kuti nyaya yavo ine musoro wakanyatsoti, nekuti constitution kabumbiro remutemo rinotaura hero kuti Judicial Service Commission ndiyo inobatsira president wenyika kuti onai vamuchuchisi mukuru ava vanenge vakoniwa kana kuti pane pavari kukoniwa, dai mambo vaongorora. President vanobva vazonzi neconstitution ngavatsvage tribunal inonzi inozoinvestigata, inozokwanisa kuongorora zvinenge zvataurwa nejudicial service commission.